manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri muswe mugovera nyamavhuvhu 15 2020 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuvanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika. Huchiri pazana nemakumi maviri nevasere kana kuti 128. Asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Aiwa andi vatenda nemukana wandakapiwa ndi bate basawo energy yakakoshera ikonomi and president ndivo vanodecida kuna vari kutakura kuita zvaapplaiwe and kana vaona zvakakodzera kuti vachinje zvinoitika kana mumakambani saka handisi kushushikana
Vakabviswa pachigaro chegurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vanoti vanotambira zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti remangwana ravo rakajeka zvikuru.
Tinohutambira tinogamuchira zvikuru mutongo wakaitwa naSpenda nokuti vakaita zvinhu zviri correct. Vakatonga iwo kuti isu seMDCT ndisu varidzi wemamembers of parliament aripo. Uyezve ndisu tine kodzero nemvumo yekuita recall mamembers ayo anenge afoma bato rawo.
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti bato ravo rinotambira nemufaro mutongo waJustice. Pisira ikwenda uyo wakarasa kupikisa kwainge kwaitwa nenhengo gumi nembiri the MDC Alliance idzo dzakadzingwa mumatare ye National Assembly nere Senate.
Izvi hazvitishamisi izvatishamisiwa nawo Zimbabwe nekuti takagara nyaya iyi yemakotsi tiita maitiro avo tiri kuchema munyika nenyaya yemacaptureaovernment parliament tiri kuona vari kuita zvinoshira zano.
Asi mutevedzeri womunyori wezvekuburitswa kwemashoko muMDC Alliance vaKilford Shatiwayo vanoti havana kushamiswa nemutongo waJustice kwenda sezvo iri garo ziva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Huwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika huchiri pazana nemakumi maviri nevasere kana kuti 128. Asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Muchiziviso chayo hurumende yakatiwo vanhu makumi masere nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vose ava vanhu vagara vari munyika. Hurumende yakazivisawo kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru zvishanu nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 5072. Asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava chiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 1998. Pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nerimwe nezviuru mazana mana nemakumi maviri nezvitanhatu kana kuti vadarika 21,426,000 uye vafa vadarika zviuru mazana manomwe nemakumi matanhatu nezvina. Vakabviswa pachigaro chegurukota rezvemhando dzemoto nezuro vaFortune Chasi vanoti vanotambira zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa sezvo vaine simba rekugadza kana kubvisa munhu pachigaro. Vachasi vanoti vakaita basa ravo nepavanogona napo pakatariswawo mamiriro akaita upfumi hwenyika. Asi vachasi vanoti remangwana ravo rakajeka zvikuru.
Aiwa handi vatenda nemukana wandakapiwa. Ndi base basawo energy yakakoshera ikonomi. Ndi president ndivo vanodecide kana vari kuda kuapoita zvaapplaiwe ndi kana vaona zvakakodzera kuti vachinje zvinoitika kana mumakambani. Saka handisi kushushikana nekuti pane zvakadaro ndine constituency ndiane more time yekunoshanda kuconstituency.
Kune vamwe vari kuti mabatiro amakaita nyaya yavasidini gata ndiwo asina kufarirwa navamunangagwa. Munoti kudii nemaonero ari kuitwa nevanhu akadai?
Ndingangoti pachirungu ndinonzi speculation, ndinzo kungoshanda nezviri patsamba yakaiswa kuti munhu wese akwanise kuiverenga. Hapana kumbotaurwa izvozvo. Statement irimo mutsamba inokwanisa kunge ichireva anything kwete kuti izvozvo.
Asi imi semunhu uye zvese munhu angaita basa rake nemazvo, munowirirana here nezvikonzero zvakapiwa navamunangagwa pakukubvisai basa renyu rekuva gurukota rezvemhando dzemoto?
Ndifunga kuti pane mukanda wokuti nditi ndinowirirana nazvo kana handiwirirani nazvo. Because ndakaapoindwa, ndakangoapoindwawo saizvozvo. Ndakatorara pandiri pamubhedha ipapa. Asi kusina magetsi, handina kuapplya, handina kukumbira. Ivo ndovakaona zvakakodzera at that time. Pakundibvisa futi, ndokungofara kuti ndakabviswa nyika ine magetsi andiwaro asipo. Ndishumo pane kupoka nepako, president ane rights yekuapoita munhu nekumubvisa. For anything, even munhu anoperforma, anokwanisa kubviswa. Ivo ndo vanenge vachiona kumusoro kwavanenge variko kuti izvo zvakamira sera. Isusu vanenge vangotatira rako basa chete. Saka
semunhu anga ari pabasa rake achiita basa raanga apuwa nemutungamiri wenyika, ndezvipi zvamungati mungare vedundundu muchiti makagona kubazi ramanga muinaro?
Maoko angu mapfupipfupi tomazhe nekuti agona kurova dundundu. Handifunge kuti pane zvinoshamisa zvandakaita. Majaji anofanira kunge ari vanhu kwasei. Ndinongofara kuti ndakawana mukana iwoyo wokuti ndimboshandawo muenergy. Ndakuinzwisisa kuru ndaitomanikidza kuti ndiverenge ndinzwisise zvinhu zvinowanisa vayatingaziva. Saka education yandati ichaipapapa ihombe chaiyo.
Semunhu wenyama vachasi, pane zvamungati makakundikanawo here pamanga muri gurukota mubaziri?
I think kufiwa ndakakundikana. Ndina kuita zvaitarisirwawo nevakuru vangu plasi nepabric. Kana iko kumagetsi ndokungadai kunzi kana ndozvimaka ndega. Dimosti pamwe ndaite 5 out of 10.
Zvii zvingange zvakave zvipingaidzo zvekuti mukundikane kuzadzisa zvamaida kuita?
Kungotoka zvetese zveenergy zvinoenderanawo neikonomi mamiriro anenge akaita. Petrol energy zvinoenderanawo nekuwanikwa kana kushayikwa kweforex. Zvinenge zviri zvinhu zvokuti nyika chiinini ndingaikwanisa kuti ndizvigadzire zvese. Pakuti ubudirire mubasa iroro zvinenge zvitoda kuti kwese kunge kuchinyatsoshanda zvakanaka.
Remangwana renyu richange rakamira sei nae vachasi?
Ndongofunga kuti rakajeka. Of course haiko zvino ndakumbotarisawo zvakasiyana siyana zvichisanganisira kuenda kuchikoro. I think fundo inovatira. Saka ndongozvati hangu. Aiwa, ndongoramba ndichishandira nyika mukana unenge wapiwa. Ndikanzi nehurumende ita chakati ndomukana weduwo wokuti tizotova tisina veterans of struggle kwenguva imwe. Saka haisi zvokuti kana uri MP wobvakati haisirapo ndotofanira kuitwa minista kwete.
Avo vanga vari vafortune chasi vachitaura pamusoro pekubviswa kwavakaitwa mudare remakurukota nezuro nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nyori mukuru MDCT vaDouglas Monzora vanoti vari kufara zvikuru kuti mutongi wedare repamusoro vapisirai kuenda vakarasa nyaya yakapinzwa mudare nevanhu gumi nevaviri veMDC Alliance avo vakadzingwa neMDCT mudare reSenate pamwe neNational Assembly. Justice Kwenda vakati vanhu ava vapanise kupikisa zvinenge zvatarwa neMDCT. Vamonzura vanoti vose vakabva kuMDC yavatsvangirai vakakwikwidza musarudzo pasi peMDC Alliance vanhu veMDCT.
Tino utambira tino gamuchira zvikuru mutongo wakaitwa naJustice Kwenda nokuti vakaita zvinhu zviri correct. Vakatonga iwo kuti isu seMDCT ndisu varidzi wemamembers of parliament aripo, uyezve ndisu tine kodzero nemvumo yekuita recall mampees ayo anenge afoma bato rawo. Vakaona zvakare kuti MDC Alliance haizi political party asi kuti igroupu remapolitical party anoita seven. Saka nyaya iyi inoita kuti zvese zvichitera, uyezve inotibvumira kuti tiite replace mamembers of parliament akabva iwayo kuisa mamembers of parliament eMDCT. Takakosha ndechekuti vanhu vakaendesa nyaya yekudare eMDC Alliance inyaya yechi7 yaida kukori yavaendesa kukoti vachiruza ka7 kakare.
Imi sebato muchaenderera here mberi muchidaidza nhengo dzeMDC Alliance dziri mudare reparamende pamwe nemusenate?
Hakuna nhengo dzeMDC Alliance dziri muparamende, kune nhengo dzeMDCT DP ne MDC yavanyube zvichishandisa zita reMDC Alliance. Isu zvatinongoita ndezvokuti kana munhu asisiri member yeMDCT yakasiwa navatsvangirai, mutemo unotiti anofanira kubva akisiya chinzvimbo ichocho topiwa munhu webato reMDC yavatsvangirai. Kwa chedu chekubisa wano muparlament, vanhu vari kuzvibvisa vega muparlament nekujoina mamwe mapato iro bato rakavapinza muparlament riripo.
Kune vamwewo vari kuti izvo zviri kuitwa nemi pamwewo nedare reparamende zvine zvematongerwo enyika mukati. Pakatariswa kuti izvova Nelson Chamisa vakakwikwidza vari mutungamiri weMDC Alliance vakapinda mumatare vachikwikwidza kukundwa kwavakaitwa navamunangagwa vakamirira MDC Alliance, vachiti sei matare iwayo akavatambira semumiriri weMDC Alliance ine vanhu vakazopinda muparamende.
Kwete, Alliance Agreement inotaura iyo kuti kuti uite mutungamiri weMDC Alliance unofanira kunge uri iwe president weMDCT. Saka Nelson Chamisa pakafa watsvangirai akazvipa masimba ekuita president weMDCT kudara. Ndo zvinhu zvakamupa laisenzi rekuti aite presidential candidate yeMDC Alliance. Saka nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zviri pachena, pane Alliance Agreement. Alliance Agreement inotaura kuti mapato ari mualliance charamba ari mapato akazvimiririra, uyezve kana achinge asarudza nhengo dzeparamendi dzava muparamendi dzinenge dziri pasi pemapato iwayo, zvakanyorwa zviripo mumagwaro. Saka nyaya iyi hatisi isu takaenda kukoti, ndivo vakaenda kukoti kwacho. Vanoenderei kukoti kwavanoziva kutaura kwavo kuti koti iyi yakatengwa, vanoenderei ikoko? Pavanohwina vanoti zvakanaka, pavanodyiwa votanga kuchema chema kuti koti yakatengwa. Ndizvo zvinoita vanhu varenge vakundwa izvozvo.
Vamonzura, kune vamwe vari kuti izvo mungave henyu muchifara nemitongo iri kupuhwa nematare uyezve mitemo iri kurerekera kwamuri, asi veruzhinji vari kukuonai semunhu ari kusvika pamusangano pane vanhu akatasva bere, munoti kudii nazvo?
Kwete, tinongozita takazvinzwa vanhu vachiti takatungwa nezano takaitwa sei. Ini handambobvira ndaita kana kuti business nezano TF handirambobvira ndatakura pagushungo dheri nemota dzangu, handina kubvira ndatengerwa Benz naGrace Mugabe. Kwete, ini ndakamirira bato rangu MDCT. MDC yakasiwa navatsvangirai, rine bumbiro remutemo, rakasainirana Alliance Agreement nemamwe mapolitical parties. Alliance Agreement yacho ndiyatotevedzera. Chiripo ndechekuti ini ndiri munhu anotevedzera mutemo, ndiri munhu asingade zvinhu zvekumbunyikidza vanhu.
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Hlatiwayo Awa vanoti MDCT iri kufarirwa nematare edzimhosva nekuti inodyidzana nezanu PF.
Izvi hazvitishamisi izvashamisana Zimbabwe nekuti takagara nyaya iyi yemakots vachiita maitiro avo tiri kuchema munyika nenyaya yemacapture government parliament tiri kuona vari kuita zvinongoshira zano tiri kuona kokumakots vanoita zvokuda munoziva patakaenda kosimakot paya nenyaya yekubirwa kwakaita president Chamisa inyaya yakabatwa zvisina kunaka zvokuti izvozvi ndozvakwadza futi nyika. Saka panyaya iyi hazvitishamisi nekuti vangodzokorodza zvavari kungoita nekuti nyaya iyi yakafanana nedrama rakanyorwa pasi inonzi script varongotevedzera zvavakanyora nenyaya yekuti vari kutya vapresident Nelson Chamisa vari kutya bato reMDC Alliance saka vari kuriga vari kutobira zvido zvevanhu nekuti vanhu ava vakasarudzwa pasi semutemo wenyika wezek wemaelections unoti munhu anosarudzwa ari pasi pebato rake bato rake ndorokwanisa kumubvisa ende bato rakapinda vanhu ava vari ibato rinonzi reMDC Alliance. Saka zvekuti MDCT inoita zvinhu yakunzi ndoyava varidzii vemaMPs hazviti pamutemo hazviitenderwi asi ivo nenyaya yekuti vanokondrolwa nezanupf inova yakacapture macertain institutions vanongotevedzera zvoda bato rezanupf nokuti bato rezanupf raparara.
Vasati wayo tataura neMDCT vari kuti izvo pamutemo pakapindwa sarudzo dza2018 MDC Alliance wave mubatanidzwa wemapato manomwe bato rega rega rainge rine vanhu varakaendesa kuti vanokwikwidza nekudaro vose vakakwikwidza vakamirira MDC Alliance vachibva kuMDCT vanhu vachagara vari vebato reMDCT munoti kudii nazvo?
Mind appropriations anenge achiitwa nevanhu vanenge vachida zvavanenge vachida vakaronga ndozvarataura kuti yakafanira nedrama rakanyorwa vakanyora script yavo ravari kutevedzera kuti richafamba so asi zvese zviri kuitirwa kuda kumbunyikidza nekuba vhoti yevanhu yavakaita yavakavhota kuvanhu vavo vanhu vakavhota mukabvunza vanhu vanoziva zvavakavhotera hazvitombodi kana umwe munhu ataure kuti vanhu vakavhotera chi vanhu vakavhotera MDC Alliance napresident Nelson Chamisa and zvinozikamwa izvo kuti bato reMDC Alliance rakaita congress yaro maMPs yavo ndarwewo they were part of kucongress ikoko nekuti constitution yedu inotaura kuti maMPs ari part of the congress vakasarudza vanoso Chamisa kuti vange vari president zvinozikamwa izvi zvokuda kukuzokonesa nekuchenesa mutemo kuti uende kuzvinhu zvavo zvavanodaiwa kuti vaite zvazvimwewo zvavari kuita izvozvo asi tiri kuona vanhu vari kuziva vanhu vari kuzviona and tichagadzisa zvinhu manje zvinhu zvinga zvakufamba zvakanaka zvese zvavari kuita izvi zvichapera.
Vashati wayo mungatsanangure kuti sei imi muchienda kumatare edzimhosva kana muchiti izvo matare aya ari kushanda nezanupf
zviri pachena zvatinofanira kuti tiite sevanhu varinge vari munyika tinofanira kuti tiite zvese zvinoda kuti zviitwe munyika kuitira kuti pasasara pane anything chinonzi hachina kuitwa isu tinongoenda kumatare tiratidze nyika yese Zimbabwe iona kuti zvinhu zvakamira sei nekuti chokwadi chinozikanwa hachida kuvigwa chinozikanwa nemunhu wese because nyaya yemaelections haisi nyaya yekuti kana yemapolitical party haisi nyaya yekuhandisa zvinhu inyaya inonga ichitozikanwa nemunhu wese nekuti political party inoexista kuti ivhoterwe nevanhu saka zvemapolitical party hazvisi zvinhu zvakahwandika zvinozikanwa nemunhu wese wemunyika saka patinenge tichienda toda kuti vanhu vazive vaone kuti zvinhu zvakamira sei matare avo ari kufambiswa sei zvese izvo zvichokwadi chabuda pachena manje vanhu vese vaakuzviona nekuti dai kusina kuitika zvakadaro chokwadi hachinge chiripo chichinge chichizikanwa asi izvi zvaakuzikanwa kuti zvese zviri kuitwa nenyaya yekuti zanupf iri kutya vachamisa zanupf iri kutya MDC Alliance saka zvaakuoneka manje zvapachena tavasasika manje saka zvaakutoti vana vezimbabwe vaakuzotokafamba sei taakudii.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Shatwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ni Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Lucia Gunguo.
Makadi zvenyu, tarangu ndiri kwamai Gunguo kana kuti Pastor Gunguo, chechedu inonzi Eternal Word Ministries International. Uya best ye in Harare, marori kutitra zvakanaka.
Tinotarisa kuti panguva ino ye COVID muri dzakawanda dzakavharirwa mudzimba pasi rose. Zvizva mukakurudzire nyanya madzimai panguva ino ye COVID-19.
Madzimai nguva yatiri kai inguva yakati tionerei. Unoziva kana kuri kuno kuZimbabwe kwedu, panguva yakapfuura mashure takaita zvakare imwe disaster rakanga tinaro recyclone idai. Zvazvo kuti takangoperwa tisise nyika. Dambudziko rechimanimani rakave dambudziko redu. Tisina kugara futi zvenguva, kunyanya especially madzimai, mayawo kubereka. Unenge wakuchitarisa zvino kuti ndosvibiri nevana, because kunyanya isu vana mai ndichitotarisa mhuri. Iko zvino necovid yatinayo iri kutaura zvesocial distancing, kuti vanhu vanofanira kugara kure nakure, hamufaniri kukwazisana, hamufaniri kudini, muchigeza maoko. Vana amai vakaomerwa kutarisa vana pano dzimongo. Unenge une vana kana vaviri kana vatatu, woda kuona kuti uyu akagadzikana here, woda kuona kuti uyu azodini, vagara vari here mumagarisana vanofanira kuita. Saka zvechokwadi nguva yatiri yakatiomera zvokuti zvoda kuti vana amai panguva yatiri ikai vanyatsosunga dzichisimba. Iko zvino tiri kuona munyika medu makesis acho ari kutoita achiwanda, zvokuti ndopakuda kunyatsochengetedzwa mhuri.
Kurudziro yamungape ndeyeyi?
Kurudziro yangu kumadzimai chekutanga ndeyekuti COVID-19 iriko ende iri serious. Ngatisaitei zvekutamba nayo, tinyatsotarisa mhuri dzedu kuti dzakagadzikana padzimba here. Nokuti kana tikarivara sana mai, ndopaunopiti kuona umwe mwana atoenda kubaraini akunotamba. Paanoenda ikoko zvaanobata nezvaanosangana nazvo, hatichazvigwanike mhuri yese tinenge tarane dambudziko. Saka kurudziro yangu yekutanga ndeyekuti isusu vana amai tiisi kazhinji makastodhiyenzi emhuri, tiisi tinochengetedza kuona kuti baba vari papi, mwana ari papi, vari kutambira kupi, mhuri dzedu dzachengeteka. Iye kutora chinhu ichi kutsvika chinhu chiri sirias kuitira kuti mhuri dzedu dzichengeteke.
Tombotarisawo pakubatawo mhuri semudzimai, uyezve tichiona kuti vana baba zvakare vari mudzimba. Zvii zvamuri kuona uyezve zvamungawanikwe imi muchikurudzira madzimai panguva ino pakubata dzimba dzavo?
Regai nditi mavheka, hongu vana baba vari mudzimba, bati zvatipa futi rimwe dambudziko nekune rimwe rutivi, zvokuti vana amai ava kana vachitaura pachirungu vanoti double tragedy. Kureva kuti uku uri kutarisana nevana, uku zvakare watarisana nababa, ende baba vakangogara varipo tamba. Rimemba kubva kaya patinonzi sikana apindana nemukomana wake vadanana varoorana. Kazhinji kana vari vakomana vanenge vachishanda anoita baba most of the time anenge ari kubasa. Zvino iko zvino izvi for the first time kune vakabata, even vamwe vari kutifonera for the first time, ndonguva yakareba yaanhu akatarisana nemurume wake kudai, pasina munhu kwaari kuenda. Saka kupopotedzana kuri kuwanda, kusanzwanana kuri kuwanda, kurovana kuri kuwanda. Saka ndoda kungokurudzira vana amai kuti uku kuine mhuri, kuine vana vamuri kutarisa, uku kwaita futi baba vamakatarisana navo. Chikuru kuti dzimba dzedu dzichengetekeka, mwaka watindewo kuti mudzimai ngaatogona kunyarara, nekuti zvinoita kuti vanhu vagumburisane zvakawanda. Vana amai, munguva yatiri inoyi yecovid mafrustrations anenge akawanda, nekuti malosses anenge aitika anenge akawanda.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Lucia Gunguo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekubata sachigaro vesangano repadare vaJona Gokova. kuti timbokurukura navo pamusoro pematambudziko angadai ari kukonzerwa nechirwere cheCOVID-19 mukurarama kwevanhu zuva nezuva. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaGoko.
Tinotenda vajonga kandimiri mufaro kwamuri nevateereri venyu.
VaGoko, tiri kuona sekunge upenyu hwevanhu hwashandurwa nechirwere cheCOVID-19, raramo yavo yezuva nezuva. Zvii zvamungataura zvamuri kuona zvashanduka mukurarama kwevanhu zuva nezuva?
Ichokwadi kuti upenyu hwashanduka. Wedha tikutarisa vanhu vanga vachienda kumachechi, wedha tikutarisa vanhu vari kunda kumabhawa, vaiungana kumabottle store, vaienda kubhora, vaiflya nendege, zvese hapasina zvinhu zviri noma. Saka tiri padambudziko muno muZimbabwe rekuti iro even mafambiro acho atakuita akuti isa mukushungurudzwa kwakawanda, kuti vanhu vanenge vachinzi tipei matsamba ekufambisa, vamwe pamaroadblocks pacho tsamba inongotorwa yotobharurwa zvanzi dzokera kumba.
Totarisawo panyaya dzeukama neushamwari vaGokova, dzakanganisikawo zvakadii munguva ino yechirwere cheCOVID-19? Tichiona kuti vamwe varwere veCOVID-19 vari kutadza kana kutoshanyirwa kuzvipatara, kana vamwe vasiri veCOVID-19 chaivo havasi kukwanisa kushanyirwa kuzvipatara, vashaya vari kuvigwa zvasiyana nezvaiitwa kare. Zvii zvamungataura?
Ndine vandinoziya vakati wandei vatakarasikirwa navo nechirwere ichochi. Ichokwadi kuti vanoti kana vaestablisha kuti munhu afa nechirwere ichi, vanoti even vanhu musaende kunobata maoko, musaende kunochema, mangwana acho munhu anenge akutovigwa. Pane vandotoziya vekuti ndaifanira kuchema navo ndichibata maoko, but hazvisi kuita izvozvo. Saka ndo mamiri aita zvinhu ekuti iko magariro edu ataita kudhara zvasiyana zvikuru nezvatatarisana nazvo. Zvekuti iko izvozvi kuti kana ukanzwa kuti hama yako yabatwa ine COVID, haugone kusununguka kuenda kunotarisa kuti hama iri sei, upenyu hwacho hwakunetsa.
Totarisawo veruzhinji, muri kuonawo vari kuita bandiko ravo here mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi? Tichinzwa kuti chiri kukwira zvakanyanya uye munzvimbo dzaachifungidzirwa kunzi hachingakasike kusvika, zvakaita sekumaruwa, tiri kunzwa kuti chasvika ikoko. Zvii zvamungataura?
Problem yatainayo ndeyekuti transmission yava community based, because vanhu vanozivana, vakuti because tozivana tinogona kutaura tisina masks, tinogona kucompromisa social distancing and so on and so forth. Mapurisa nemasoja vari kuedza kuita enforcement yavo, but dambudziko ripo ndekuti sometimes vanoenforcer vaine hasha dzisingaite kuvanhu vasina awareness. Chatoda kutanga nacho muZimbabwe ndeche awareness. Awareness programs dzofanira kuranwa nevanhu vasiri mapurisa, vasiri masoja, machurch, civil society and so on and so forth. Mapurisa nemasoja vozoitawo enforcement yavo, but hapana ukama huripo pakati peawareness programs neenforcement programs.
Manga makateerera kuna sachigaro vesangano repadare vaJona Gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vakabviswa pachigaro chegurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vanoti vanotambira zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, asi vachiti remangwana ravo rakajeka. Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vanoti bato ravo rinotambira nemufaro mutongo waJustice Pisirai Kuenda, uyo wakarasa kupikisa kwainge kwaitwa nenhengo 12 dzeMDC Alliance, idzo dzakadzingwa mumatare eNational Assembly neresenate. Asi mutevedzeri wemunyori wezvekuburitswa kwemashoko muMDC Alliance vaKilford Hlatwayo vanoti havana kushamiswa nemutongo waJustice Kuenda sezvo iri garo ziva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 15 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wamabhishopu esonto yeRoma lawo usungenele kuluhlu lwabasola umbuso webandla leZANU PF.
Ungayikhangela iZANU ayingani kayesabi i-opposition, ayilwiswa kakhulu i-opposition, ukulwa kwayo kungaphakathi.
Lokhu zigula izakhamizi zelokitshi leluveve ngesifo esibangelwa ngamanzi angcolileyo.
Kodwa ihlupho abale kube lalo ukuthi izinsu zabo aziqedakali. Abanye bathi ziyagubelana kwesinye isikhathi, abanye bathi ziyakhala, abanye njalo bayathi ukuthi kwesikhathi zibagijimise khonoko.
Ukuvalwa kwezikolo sokubangele ukuba abantwana baphatheke kumisebenzi engabalingananga.
Okwamanje kathesa abantwana bayahamba-hamba, so wona la amathuba njalo abafake engozini ngoba ilanga lonke lisiyatshona yabo ihlanganela kuwena, uyabungakwazi ungumzali.
Iziphathamandla zogatsha olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle zetheswa icala lokubulala indlovu ezimbili zithathe inyama yonke izakhamizi zisale zibheke amathambo nje kuphela. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Bishop esonto yamaRoma owe Zimbabwe Catholic Bishops Conference lawo usungene kuluhlu lwabasola umbuso webandla leZANU PF. Lumanyano wethule umbiko izolo othiwa pastoral letter usithi imbiko yenhlanganiso ezibalisa European Union, African Union, le United Nations esola ukwephulwa kwelungelo likaZulu kuveza sobala isimo esikhona elizweni. Lumanyano uthi ilizwe lalahla ithuba lokulungisisa umumo lo ngokungemukeli inkulumo ezibanzi lenhlanganiso ezijiyeneyo liqula likamongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa. Amabhishopu la athi kulokwesaba elizweni, abanye bebaleka ezindlini zabo besesaba ukubotshelwa amacala angaqondakaliyo, kanti ke abanye basemajele bebotshelwa izizathu ezingaqondakaliyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Umthola ukuthi ngesiqiniso umongameli ngabe sesaba abantu abaphakathi kuZANU PF ukudlula abantu abangaphandle kweZANU PF. So laba abantu abagijinyiswa kangaka singathi bangama victims engxabano ezikhona phakathi kweZANU PF kuzameni ukuthi iba isale iphethe umbuso ikakhulu protector umbuso kamongameli uMnangagwa.
Ngokubona kwakho ubona ungani kungakwenzakalani?
Mina ngokubona kwamsibili kwamaqini indaba lesi ikhangeleyo iphethe kakhulu ukuthi iZANU-PF ila ma factions. Singakukhangela ukuqaliseni kokukhitshwa kuka Mgabe. Kwavele sokubangiswa ni G40 lela cost landline. Kuthe kubuya ngapha ekuzefaka ukuze ingena kuka Mungameli uMnangagwa. Abazange bazinika isikhathi abantu bezana ukuthi bihlale phansi becabangisise bekhethe kuhle ukuthoza ngenela uMgabe ngubani. Kwasetshenziswa yena liyani factionalism ekhona ukuqala ukuthi uMungameli uMnangagwa athathe over.
Umnumzana bekezela maduma fuzwayo ingcwethi yecubungula ezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Uhulumende ulandule umbiko weZimbabwe Catholic Bishops Conference Law esithi akuladubo elizweni. Unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana utshele iphephandaba leHerald ukuthi indubo eziselizweni ngeziphathelane lezijeziso zenotho ukungani kahle kwezulu lo gubhano lwe-coronavirus hatshi okukhulunywa ngamabhishophu lokhu. UMangwana wengezelele sithi umbiko wamabhishophu lo awunanzi imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokulwisana lenkohlakalo elizweni nanku sokubotshwe iziphathamandla zikahulumende. Aze avunyelwa ukukhuluma ngasese lentatheli zindaba ebotshiweyo uHopewell Chingono kunye lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume. Izolo umthethwandaba unqume ukuba ababili laba balelungelo lokuphiwa ithuba lokukhuluma ngasese lamagqwetha abo, kodwa onogada bemajele bebelokhu besala befuna ukuzwa ukuthi ababili laba bakhulumani lamagqwetha abo, kodwa baze baphiwa ithuba lamhlanje lokukhuluma ngasese. Inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi onogada baqhubeke besala ukuthi uChingono loNgarivume baphiwe ukudla okukhudumalayo, kodwa baqhubeke ngokuphiwa amabiscuit lamanzi kuphela. Izakhamizi zelokishi leLuveve zibikwa lokhu zigula zibulawa isifo esibangelwa ngamanzi angcolileyo. Kule zakhamizi ezilitshumi lantathu ezabulawa ngamanzi angcolileyo elokishini leli ikakhulu kuward 15 okwagula khona ezedlula inkulungwane ezimbili 2000. Kulesinye isakhamizi umnumzana Emmanuel Moyo odinga usizo lokuthenga amachubu athiwa yi-colostomy bag okwenzela ukuthi enelise ukususa ingcekeza isiswini ngoba kasenelisi ukuya ngaphandle. Umoyo wagula kakhulu ngemva kokunatha amanzi angcolileyo waze wayahlinzwa amathumbu esibhedlela sempilo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Vindi othi abantu baqhubeka behudiswa ngamanzi njalo abanye abazange basinde emkhuhlaneni lo.
Ama official figures siwatholayo ukuthi walahleka imphefumulo engu-13, kodwa nxa sesiya thina ku-ground sesixoxisana le committee ye-ward ithi yona abantu abasithiyayo bangu-18. Osokukhona ikuthi sikhuluma kanje kathesi siyananzela ukuthi bona abantu abagula ngale muva kukhanya silabantu abathile abalokhu bengakasilisisi abanye zingathi belemikhuhlane ethile ngenxa yalesi sifo. Abanye izisu zilokhu zibagijimisa ngazingasagi njengezolo, kodwa ihlupho abalokhu belalo ukuthi izisu zabo aziqedakali. Abanye bathi ziyagubelana kwesinye isikhathi, abanye bathi ziyakhala, abanye njalo bayatsho ukuthi kwesikhathi zibagijimise khonokho. Kodwa sikutsho ukuthi bakhona sibili abantu abangathi belohlupho phose empilweni yabo ngenxa yalokhona okungela amanzi la ayenzakalayo.
Kuthiwa ukhona ocela uncedo ukuze aphathiswe kulandela isifo esabangelwa ngamanzi.
Uhlupho olukhona ukuthi la imigodla le ethengwayo abe ifakwa lapha eceleni ikhanya iyadula sibili kakhulu, ngoba siyatshelwa kathesi ukuthi kufanele umgodla lo uzawuthole kufuneka i-$4 and lowo mgodla uyabusebenza ngelanga ngelanga, kushuthi ngelanga ngelanga udinga i-$4. Manje ngokunjalo kukhanya sokumcaka, so ke sebeze bathi bona abafowethu bakomoyo lezakhamizela uveve zancedisana ukuthi lutsha hancediswe ukuthi aphathiseke. Sikhuluma kanje khathesi usephuma egcekeni wamemezela kuZulu lakuzakhamiza kobulawayo lakulaba abamabhizinisi ukuthi nxa ikhona onganceda ancede. Sikhuluma kanje khathesi sithinyele inamba yokuthi nxa ikhona ofuna ukunceda enganceda ngokubana amthumele le imali kuyikhokheshi. Inamba yakhona ngizayimemezela lapha ngu-0 7 7 7 3 4 8 2 1 4. Ngizayiphinda futhi le number 0 7 7 3 4 8 2 1 4. So iluhlupho lumfoti asehlangane lalo kodwa siyabonga ukuthi bakhona abancedisayo endesilethemba ukuthi abantu bazaqhubeka bemncedisa lujaha ukuthi la impilo yakhe ibe nganeno.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Abaphatheke kumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe edolobheni leVictoria Falls bathi kuyathembisa ukuthi ilizwe lingavulwa bazenelisa ukuvuselela amankampani abo avaliweyo kulandela uqhamuka kwegcikwane leCoronavirus. Lokhu kuza ngemva kokuphawulwa kokuvulwa kwempophoma zeVictoria Falls okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kumalanga amalutshwana asanda kwedlula. Sixoxe lomongameli wenhlanganiso yabaqathi abakulumsebenzi eTourism Employers Association umnumzana Clement Mukwasi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amafosi lawa kade evalwe okwesikhathi esingakhona amalanga ayi-100 kungavunyelwa abantu ukuthi bangene. Ukuvulwa kwamafosi lokhu kuzasinceda ukuthi abantu abalapha efolosi bakwanise ukuthi bangene bayebona amafolosi ngenxa yokuthi okwesikhathi lezi amanzi maningi kakhulu phakathi emafolosini khona ngale. So ngenxa yokuthi abantu abakavunyelwe ukuthi babe behamba bevelela kwamanye amadolobha bengena efolosi, abantu abazabe bengena lapha emafolosini kwakathesi yilaba abantu abahlala lapha efolosi. Amadolobha angabe sevuliwe, abantu bavela koBulawayo eHarare lezinye indawo ezithize laba besebenza khona ukuthi babuye nabo bazobona. Ukubuya kukamongameli u-Emmerson Mnangagwa usinike amadlabuzane lamandla kakhulu ukuthi inkulumende ikhangele i-tourism industry. Ngenxa yakhonokho silethemba ukuthi amakhampani zange la mali lawa bazanikwa amaloni lama-loan guarantees ukuthi bakwanise ukuthi bavuse amakhampani abo nxa amaboda amazwe atshiyeneyo sevulekile. Kodwa-ke ama-assets wonke vele sibona ngani ahlezi kuhle, lezi sebenzi zonke ezilama-skills atshiyeneyo zihlezi kuhle ngenxa yokuthi abantu abalama-skills awaphezulu abaxotshwanga imisebenzi.
Khona kuhamba njani nxa sikhangele ezokwethekelelwa kwelizwe khona ngapho eVictoria Falls lezi nsuku? Ungathi kulomehluko yini abantu ikakhulu abelizweni njengalokhu okufunwa nguhulumende bayeza yini?
Amafolos which are one of the 7 natural wonders of the world kade ivalwe okwamalanga angakwana 100 umongameli aze ebuye lapho ukuthi azowavula. Avuliwe sibili kodwa-ke kokathesi abantu abazakwanisa ukuthi bangene khona ngabantu abahlala kuphela lapha efolosi. Labo abangahlali lapha efolosi abasoze bakwanisa ukuthi babe bebuya kathesi bezobuka.
Umnumzana Clement Mukwasi ngumongameli wenhlanganiso yabaqatshi abakumsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe eTourism Employers Association obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eVictoria Falls.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela lamlela.
Ukuvalwa kwezikolo ukuze kwenqatshelwe kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus sokuthiye iningi labazali abalabantwana abafundayo likhathazekile ngekusasa yabo. Lokhu kuza ngesikhathi kule mbiko eveza ukuthi amanye amantombazana asezithwele kuthi abafana sebeyethekeja igolide okungadala ukuthi bengasaqhubekeli phambili ngezifundo zabo lapho izikolo zivulwa. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lamlela ndwandwe
izikolo zivalwe ekupheleni kukambimbido njalo kuze kube lalamhlanje lokhu zingakavulwa ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus kuleli. abazali esikhokhe labo bathi bakhathazekile ngekusasa labantu babo besithi abanye balakho ungasabuyela esikolo lapho zithe zavulwa ngenxa yezizathu ezijiyeneyo. Unkosikazi Nomathemba Ndlovu oyisakhamuzi esitezi uthi laloba kungumlando wabo njengabazali ukukhulisa abantwana ukuvalwa kwezikolo lokhu kudala ukuthi kube nzima ukubalandelela okudala ukuthi baphatheke entweni ezijiyeneyo.
Nxa umntwana esesikolo ubehambe siye esikolo ephenduke ebuye ekhaya, ithuba eliningi lokuthi avakatshe ubengalitholi. Okwamanje kathesa abantwana bayahamba-hamba, so wona la mathuba njalo abafake engozini ngoba ilanga lonke lisiyatshona abuhlanganela kuwena, uyabungakwazi ungumzali. So ungaba ingozi kakhulu nxa esebuyele esikolo vele engasaphumeleli lezifundo zakhe sengumama nje esezithwele kumbe selomntwana.
Amazwi la asekelwe ngesinye njalo isakhamuzi sesitezi unkosikazi Santa Mabuya Mathobela othi abanye abafundi abasoze babuyele esikolo nxa zingavulwa.
Nxa sisithi siyakhangela silisibona ukuthi kusiyafika isikhathi sokuthi kuvulwe izikolo, abaningi bangikhona abasoze bakwanisa ukubuyela ezikolo. Bazabe nje sebengomama sebephethe abantwababo ngoba usisebunzimeni obukhulu kakhulu, ngoba umntwana vele nxa engasaya esikolo uvele nje sele freedom nje yokuthi lanxa umkhuza nje uyambona ukuthi vele ngani kasazisisebona nje uhlala ekhaya ngani laye sengumama nje.
Unkosikazi Lizi Masuku laye uthi ukumiswa kwezifundo lokhu sekuphazamise ukusasa abantu ababo ngoba iningi seligijimela imali yegolide.
Abantwana bethu ababeke abangabafana basuka bayibamba imali azayibahlangana la emhlabeni bethu bebuya ngapha emankazaneni wona lasele ngapha sebesala bebanika bebathengela amafoni anzima adabula ubuchopho. Umntana angabuyela esikole sebamba imali enjalo yena ongumfanana la angabuyele bamba isigidi semali ezingake samarandi.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi yadanisa imbiko abayitholayo evela emakhaya. Ukukhuthaza abazali ukuthi babhasophe abantu babo ngalesi sikhathi kuvalwe isikolo.
Sisithole imbiko evela emakhaya lapha ethi amantombazana amaningi asizithwele njalo abafana abaningi basesitekejeni. Sizabona ukwehla kwenani labafundi uma isikolo sizivula. Yona imfundo vele ayisiwa ababalisi bodwa, imfundo igoqela labadala. So ngesikhathi lesi esobunzima okunje sithatha leli thuba ukuthi sinike ithwaleli kubazali ukuthi basikhangelele abantwana besemakhaya.
Umqondisi wenhlanganiso elela amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe WODAS unkosikazi Juliet Nkiwane uthi abantwana abazithweleyo kumele bavunyelwe ukubuyela ezikolo ngemva kwe-lockdown.
Ngiyadana ngoba kulesikolo engisaziyo abantwana abangu-8 already sebezithwele eklasini eyodwa engiyaziyo eka-form 2. Kodwa anti siyalwisela ukuthi abantwana abangamankazana angazazithwala sibavumeleni babuyele esikolo. Ngemva kwempi abantwana babuyela esikolo and ngemva kwempi abafundayo babenza ngcono.
Igciwane le-coronavirus liyalimemetheka kulesi sabelo njalo sebengamakhulu amahlanu lasikhombisa 507 asebetholakale belalo labulala ababili. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Stanley Dorima, ukansila wedete. Ukuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Chris, kunjani kuwe khona ngale America?
Sizwa kuthiwa idolobho ledede libhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Liqiniso elimqotorelo mnumzana Gande. Sithwele kanzima edete lendaba yamanzi okuthi okwakathesi lesikhathi se-COVID sona lesi siku-high risk enkulu kakhulu because amanzi yempilo yabantu and ipopulation yedete siyinkulu kakhulu okuthi ukuswela kala kwamanzi kuyaphazamisa izimpila kahle especially isikhathi sona lesi esecovid inkuluma kanje abantu sebe rely lokuhamba eDR kona ngale balama balls abo kumbe ukuhamba emiyombo lapha kula ma solar powered balls asitwele kanzima everybody is going up and down the streets are full of people when we are actually sikutazwa ukuthi sisare ezindlini kuvikela yona le iCovid as a precautionary measure but we are now not adhering to that nenxa yokuswelakala kwamanzi
manje selikhulume leziphathamandla zikahulumende na ngodubo lolo
asikavambi iziphathamandla zezinwa ukuthi be improve ama standards okuba lamanzi endaweni ehlala abantu njengedethe but siku process yona leyo because kule zinto eziningi esibona ukuthi kumele ukuthi zilungiswe labantu bezinwa ngafika kona ngale e Waterloop ngathola ukuthi the gate was wide open kungela muntu on site ukuthi impilo kahle impilo yabantu is at risk umuntu engafika etha efaka ama poisonous chemicals zilapana singalahlekelwa lempilo yabantu abaningi ngenxa yokuthi amanzi wona lawo akhula muntu engambona engathi is responsible in as far as the security is concerned kwakuphongukuba indawo engela muntu saze sabuzwa omunye usupervisor saze kuhamba laye ukuthi kathi liyakwenzelani ukuthi uhlale kungela muntu okhangela ukuthi kuyini okukuhamba okuthatha indawo khonapha hayiye into yangicaphula kakhulu itengela ngikona lalo livulekile ukuthi umuntu uyakwanisa ukuphosa any into yokuthi we are not safe as data residents even iyona i-main camp even lapho uhamba khona amanzi avela kuzinwa from iWaterloop isemchivi everybody is at risk ibe inanzwa so hayi kubuhlungu kakhulu but I fight tooth and claw to make sure that we try to put things in place and sibakhuthaza lathi kuthi babe le ma-solar powered boards because indaba yezesa into abakwaziyo ukuthi vele ikale ikhona
sizokuthiwa kulolunye njalo udubo lwenyamazana zendle
okwayenzakala Chris ukuthi kula ma residents amanye edate a report ayo National Parks ukuthi kule nyamazana kule ndlovu zazi sezihlupa edate base reporter kona ngale ama rangers wona lawana National Parks babuya they gunned two elephants kundawo yedate and abazange bekhulume lo councillor the resident councillor should have been told even after the shooting say a councillor sesifuna le indlovu ezingu-2 okwayenzakalayo vele kuyadanisa ukuthi I've been in debt for the past 30 years. Akuzange kube nendlovu ehlinzwa obusuku. Bahlinza indlovu leziyana obusuku. Ngathi ngifika ngama past 6 to 7. Ngathola kungasela lutho, kungasela nyama. So kungamabhonzo kuphela izakamizi zaswele inyama. Even mina njengokhansela bazange bekhulumelane. So isikhathi esiningi indlovu ziyabulawa edate. Bayabulawa indlovu eyi-1 ama residents wonke ayakhwana. But this time babulala zingu-2. Abantu bazange bethole inyama. Kubuhlungu ngenxa kwaba lokudelela phakathi but we are still pursuing the matter ukuthi sibone ukuthi kuyini kungaba kwathatha indawo so indawo yena le hayi ayisiphathanga kuhle inyamazana nxa zihlupa bona abantu ama-residents edate okuthi nxa selibathathela futhi inyama yangona umthetho kawuvumi and ngangibuza ukuthi according to wildlife conservation what are we conserving nxa sesibulala 2 elephants at one go however they are just saying vakule inye yaisi charger so they ended up shooting it but kunzima so far abahlali bedete badanile le ndaba yonale and babukhali they want an explanation from the authority especially from the councillor and any other responsible authority from the national parks we hope as time goes on into le izalungiseka kuhle kule kwenzela kusasa akuzake kuyenzakale lokhu ukuthi yahlinza indlovu obusuku ritwari nyama hayi kwasidanisa kakhulu
ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga lisari kuhle balaleli
lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Stanley Dorima ukansila wedede loke bekungumnumzana Stanley Dorima okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lephalamende njalo ekumakomiti abona ngezempila kahle kanye lebona ngamandla amagetsi kuleli dale. Sihlaziya impilo yabesifazana labantwana ngesikhathi se-COVID-19 elizweni.
COVID-19 leyi ithinta abantu phose bonke kodwa kakhulu omama labantwana even into yezikolo ungakhangela omama ngabe siya emsebenzini isikhathi abachayisa ngaso i-transport akula transport uzabona ukuthi emaradiweni ema-newspaperi ku-TV sikhuluma nge-social distancing, sikhuluma ngama-masks, kodwa uzathi ubona abantu sebesiyangikhaya or bedinga ukuthi baye emsebenzini. Even irali azake ngiyibone kugcwele, so abantu bayebe beminyene. Then uzafica ukuthi bakhona abantu ababhalisileyo, ababhaliswa amabizo abo, ngathi ngaqalisa ngabantu abadala, ogogo, abangasasebenziyo babhaliswa amabizo abo bafila amafomu kuthiwa badinga ama-net one card lawa lalamuhla lokhu bemile ngayihulumende ekhangele uthi abantu labo baphila ngani njalo laba abaxotshwayo lapha emadrobheni ukuthi bangathengisi kodwa kungala supplementary budget or even i-grocery abayiphiwayo ukuthi baphile from day to day kuphatha abantu nzima or izikolo zivaliwe because of ukuthi sizame ukuthi singanikani igcikwane le-COVID and kuthiwa abantwana basebenzise amafoni ilokuzeni i-internet befunda but ungabona ukuthi iningi labantwana imuli zabo bebehluleka khona ukubhadala i-school fees wona amafoni bayawathatha ngabo yona i-airtime ngokudula kwayo okwenzakalayo kathesi uzakhetha kuphi ukuthenga ukudla isithebo amanzi or inkuni uthenga i-airtime le mali yangikhona ungalayo khangela njalo omama banezinto eziningi abamele bazikhangele emzimbeni wabo omama ozithweleyo ngaye sebhasini esiye town ngenyuyayenza i-check up okule nto kumele ikhangelwa sikhangeleni abazithweleyo for example uyehliswa ebhasini khonaphana uyatreatwa exactly the same labanye bonke abanye kade bekhala kathi somama besithi bayakutshela ukuthi asime engathi ubelesiswa kuye kumangale abalandaba lakho
ikhomithi yenu liyana iphalamende ebona ngezempilakahle kukhona yini eliyalikucobongole kathesi sabona kuqala libhodabhoda ezibhedlela umsebenzi wenu ungaphi kathesi njalo libona ingane sokwaba lo mahluko yini ezibhedlela langendlela igciwane le-COVID-19 eliphethwe ngayo igatsha lwezempilakahleezibhedlela
lapha kulobunzima izibhedlela kathesi amanesi malutshwane and iningi lamanesi ngakhangela lapha kobulawayo for example ngibona ngani ngabala ephepheni last week kuthiwa kulamanesi ngiyabona ngu-200 abafice belegcikwane le-COVID uzafica ukuthi esibhedlela ingxenye kulamanesi angu-3-4 umuntu uyagijima phansi phezulu ufica ethi uyafika kwenye iwodi afica umtshina sukhala kule problem enkulu kakhulu ngayikhangela okwakathesi kathi akula mthi esingalwenza but uhulumende kumele afunde i-lesson from khonokho okwenzakeleyo ukuthi kube ne-budget ekhangelane le-health or kube nendlela or kube ne-policy eye-health eyomuntu wonke ekhithwayo efakwa eceleni because ngayikhangele kathesi uhulumende u-dependent kakhulu ngamanye amazwe kunalizwe elingala problem so omunye lomunye umuntu ukhangele ngasi endaweni yakhe thina esijwayele ukuthi izandla zihlala ziphambili zicela siza kuthatha ngayo so I think it's important ukuthi lathi sibe lelokuzela le-basket yethu
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Jasmine Telfer ilunga ledale lephalamende njalo ekukomithi ebona ngezempilakahle kanye lebona ngamandla amagetsi kuleli dale. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo nizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lelami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umanyano wamabhishopu esonto yamaRoma lawo sungene kuluhlu lwabasola umbuso webandla leZANU-PF. Amagqwetha aze avunyelwa ukukhuluma ngasese lentathelo zindaba ebotshiweyo uHopewell Shingono kunye lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe. Umnumzana Jacob Ngarivume. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakare.